I don't wanna have a story to tell. Nditarise mumaziso, surely prevail. Kuta kuona misozi ishadewuka. Promise, ukaenda uchachewuka. Rerutira moyo wangu sandirwadzise. Usatorwe moyo zvinene pise. Shingirira zverudo ei zvinonetsa. Tarisa kwatabva nyangwe zvikapresa. Baby, can you do me a favor? Tirambe takabatana moyo usarega. Rudo rukareba kustrecha forever and ever. Nyangwe sometimes ndichimbonyepa manyepo erudo. Can you do me a favor? Tirambe takabatana moyo usarega. Rudo rukareba kustrecha forever and ever. Nyangwe sometimes ndichimbonyepa.
Chitarisa rudo.
Menguva asha dzinokurira. Sometimes kufungira kunofurira. Kunzwa marwadzo achifamba neropa. Pakati pemoyo pachimera zironda. Ndichifunga chataita tiri vadiki. Kufara kwataita paipera viki. Chesu chataita takagara pavranda. Uri, man I was more than a brother. Asi, nasi zvawafunga kuenda. Usafuratire, wana kwa wapa. Nyangwe ukaenda mumoyo zvakakosha. Kuti taka kuira murudo. Kuti moyo ndakuchengetedza. Kuti ndokufunga mazuva ose. Kuti kufara kwako kufara kwangu. Kuti taka kuira murudo.
Chitarisa, chitarisa rudo. Chitarisa, chitarisa rudo. Chitarisa, chitarisa rudo. Chitarisa, chitarisa rudo.
Iwa wangu usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Iwa usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Please. Iwa usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Iwa usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Iwa wangu usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Iwa usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Please. Iwa usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Iwa usafurirwe. Nyangwe ukaenda usafuratire. Takakuira murudo. Kuti mwanda kuchengeteta. Kuti nukufunga mazuva ose. Kuti fara kwako kufara kwangu. Kuti takakuira murudo.